bad company.
Sa. Bendeza. Septamba sekuseka, solo chingo kreka, zichito itika, asindo ziziba kutinjango pepereka, nenjika ni chingo bomba zangu dichitendereka, asinja tahura kusikira sacheka, laisa ziba kutinamo chandicheka, chuko adiwa kawanda wa chandibuka, asingo mandura malichibika, nekuti varipo chandichibisa, wali wachandichipisa, wano tisandaita shite, varipo wajati, tomu simbisa, asiba ngwe wachango npikisa, asichandinuda kusichekesa, kusichenesa. Nekuti zvimwe zvacho nevanhu zvinovengesa saka ndoda kuti kana ndafa ndoda mukuziva ndapinda muguva zvimwe zvamaiudzwa aiwa manyepo apa ndivo kuti vatumira mamepo vavengi vavengi ndatini kana ndafa ndapinda muguva ndoda mukuziva zvimwe zvamaiudzwa asindivo kuti vainditumira mamepo mamepo onzira iva zambuko riye radziva pana saura pana chanoziva kana ukaona vachiita kukurava noti aiwa uyo anovava asindivo futi vanenge vachikuseka nyangwe mbatya yawakapfeka asi mangwana zvichiitika nguva dzichifamba people are dying soldier love is crying yes we keep on flying and I keep on flying asi chandoziva kuti mwari vachaburitsa chokwadi ichokwadi hapana munhu wenyama anotonga saka mwari ndovanotonga nyange muchida zvenyu kunditonga munondiona kunge ndinopenga ndikataura munoti hapana chinozikanwa saka ndangoti muzive kuti nini kana ndafa ndoda mukuziva ndapinda muguva zvimwe zvamaiudzwa aiwa manyepo apa ndivo kuti vatumira mamepo vavengi vavengi ndatini kana ndafa ndapinda muguva ndoda mukuziva zvimwe zvamaiudzwa aiwa manyepo asi ndivo kuti vaindi mamepo, mamepo kungoti chete munhu kana wodona unoita kunge usina chawaimbogona ende uchitsangana netsaona mota dzako uchifamba pamwe uchispina vachiplana kutokurova unge pena ende pese pavakena vaida kungoona zvinhu zvako zvichitena asi ive uchiita tena ende kungoti ndinotemba namwari ndine faith ivo vane little faith saka ndiri kumberi kwavo chero vachizvitanda namwari mwari kudenga vanoona ndachema handachandotya sikana ndaenda ndapinda muguva zvimwe zvamaiudzwa aiwa manyepo apa ndivo kuti vatumira mamepo vavengi vavengi ndatini kana ndafa ndapinda muguva ndoda mukuziva zvimwe zvamaiudzwa aiva manyepo asi ndivo kuti vainditumira mamepo ziva mamepo chandinoziva munhu wese azvarwa changosara kufa nange vasina kuona pandaisafa asi mutumbi vangu pamuchaushafa mozovaudza kuti sauro igafa chaingomanywa chingoma icho chingoma icho mangoma chinomagona mangoma chivava hapana kuda kuzvininipisa vamwe vanondichipisa ndanga ndada kudhipisa pane panondiyipisa ndinochigona chibasa icho ndicho changu chibasa icho chingoma icho
bad company
kana ndafa ndoda mukuziva ndapinda muguva zvimwe zvamaiudzwa aiwa manyepo apa ndivo kuti vatumira mamepo vavengi vavengi ndatini kana ndafa ndapinda muguva ndo asindiwo futi vainditumira mamepo mamepo.